Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 6th, 2018. I'm your host, Ntungameli Nkomo. Tonight we are talking to college and university graduates who are having challenges getting a job. If you are lucky enough to have secured one, we would also love to hear from you. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also at www.voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. President Emmerson Mnangagwa has been busy lately keeping thousands and thousands of graduates from various universities across the country. Attaining a college or university degree is obviously a major milestone that gives many people cause for celebration. But the prospect of securing a job is a headache for many in Zimbabwe, given the prevailing economic collapse. And tonight we wanna hear your experiences. If you are a recent graduate, have you had any luck yet? Let's get connected. And as you know, this is The Connection. Lingabalichona njani Zulu Uganda baZulu weZimbabwe ikutibana kuhlelo lwenu uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje lapho isixoxa khona labasanda qeda izifundo zabo emakolishini la kuma nyuvesi. Liza khumbula kubana umongameli welizwe ubaba uMnangagwa kuma viki kunyanga ezimbalo ezedluleyo ube gijima esiya lelale kuma universities esiya kokhela ke imicimbi yokugraduata kwabasanda qeda ke isifundo zabo. Yebo, ukuqeda isikolo usuyiphethe i-degree yakho, usuyiphethe i-diploma, yinto ethabisayo kakhulu. Kodwa eZimbabwe uthabile unjalo kuba lokho esingathi ngesiNgisi yi-bittersweet moment. Ngoba yebo usuqedile kodwa imisebenzi uyazi kayitholakali kalula. Ngokutsho kwabanye 90% of the population eZimbabwe kayisebenzi kayilayo esingathi imisebenzi i-formal employment, abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke abaningi bathi beqeda ke izifundo zabo laphana bajabule kodwa bakhathazeke kakhulu ngoba imisebenzi bengelalo iqiniso lokubana bazayithola na imisebenzi. Baningi ke asebegraduatile kuwona lo umnyaka, inkulungwane le nkulungwane, thousands and thousands. Esifuna ukuzwa ke esifuna ukuzwa lamhlanje kibo ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa bengayifumani baziphilisa njani? Basebengenile sebethengisa amatamatisi ngoba banenge amavenda abangama college lama university graduates. Siza kuzwa ke kibo kumzuzana elandelayo. Ndiyo nyaya yatu ukurukura muno pano pachirongwa chenyu muri Zimbabwe nasi nyaya yeve chidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro-soro zvinosanganisira ma colleges nema universities. Nokudaro mvunzo atikuda kuvunza kwavari nhasi ndekuti vari kuwana here mabasa kana kuti vava kuzviishanda here vavhura makambani kana kuti vakutengesa mumigwagwa zvii zvavakuita panyaya dzekutsvaga cheuviri panyaya dzekutsvaga raramo ndiyo nyaya ya kukurukura nezvayo nhasi. I know we have our first guest. My producer just said something in my ear, but I didn't get the name. Okay, we have a graduate by the name Rumbizai. Rumbizai, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing great, and how are you doing?
I am fine.
Where are you calling us from?
Okay, I'm calling you from Masingo.
From Masingo?
Yeah.
When did you graduate, Rumbi?
Okay, I graduated in 2015. Master's in agriculture.
2016.
Oh,
2016.
Yes.
And how far have you gone? Do you have a job? Have you opened your own company? What's going on there?
I haven't secured a job at the moment, so I'm just saying maybe to come up with some projects.
Mm-hmm.
But they're not that viable, looking at how the economy is performing at the moment.
Uh-huh. Saga, what kind of a project are you looking at?
Okay, I was trying to start a HR where I'll be selling deal chips, Roadrunner deal chips.
Mm-hmm. Ko vamwe vakadzidza navo Rumbi vapapi?
Chese hapana mbuti angonyatsowana basa. Especially from those who I vandakadzidza navo it undergrad. Most of them are still at home. So for us who went for masters, it was better because at least we had something to occupy us. But now it's difficult.
Saka parizvino uri kurarama sei?
We are just kungorarama nezvino ndibva kuvabereki. The way we used to rarama with big things when we still at high school. That is how we are coping.
Mm-hmm. Asi senyanzvi mune zvekurima agriculture hausati wamboendawo kuhurumende ukakumbirawo ivhu here ukati ndoda kuvhura project kana kuti ndoda kupinda mune zvekurima?
It's very difficult because hatitombozviti zvinhu zvacho zvinofamba sei. Isem paunoenda unoitiudzwa kuti maprocedures achoni unongonzi kana mawaiting list kana sometimes unogona kunzi wee mune ma anonzi chii kana kuso makambani even kuti wane maloan, so it's very difficult.
Mm-hmm. Saka currently Rumbi, how are you surviving? What exactly do you do?
I'm just at home.
You're just at home?
Yeah.
And so I know there are very basic things that you need as a woman, that you need as an individual. How do you secure those if you are not working at all?
it's very difficult, I can say, but at the end of the day, my parents, they always try to provide because they also understand the economic situation that we are in as a Muslim. So the little that they have, they'll make sure that we share among me and my siblings, the little of one. So we just have to stay within that their means.
Mm-hmm. And go back to vanoguma vakuchema chema. I know people who are as old as I am, mid-30s, some near 40s, you know. Some are still surviving nenyasa dzevabereki. Mumwe akatorora sevabereki ndovari kutoprovide for iye nemhuri yake.
Yeah, that's true.
Mm. Saka kana vakaterera rumbi vehurumende chero ani zvake, what would be your last word?
Okay, my last word will be maybe they must do something. Because if they are talking of like that bank that they open, they're saying that you must be registered. Some of us, we can't have that. It's not all of us who can have those privileges. So maybe if they could come up with some initiatives that could help, it's over, it's not one to rise. Or even to even my government organizations, even on voluntary basis, so that we gain experience. Because it is now, no one can employ you when you are not experienced. That is one for me the challenge. Most of the graduates, the issue is to don't have experience. No one can employ you. So maybe if they could allow us to undergo voluntary training, it would be better.
Mm-hmm. Thank you there, Rumbi, and we really wish you good luck. We wish you the best.
Thank you.
Mm-hmm. Ngorumbi zai narage lo usi chaele utingwa esemashwingo. Uti wagraduata ngomnyaka ka 2016. Oga 18 usuphelile 2 years. Gagaze asebenze uti uyingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-agriculture kodwa umsebenzi kayitholakali kalula. Ngimbuzile ngathi ukuvula inhlelo zokuziphilisa njengoba ungumuntu olobuciko kwezokulima oyingcwethi, wathi hayi khona ukuthola i-capital imali yokuqalisa lawo ma-projects kuyahlupha kakhulu. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma vachangoti bata chirongwa ndechenyu, chirongwa The Connection. Nasi tiri kutaura nevachangopedza zvidzidzo zvepamusoro-soro kuma colleges nekuma universities. Sifuna kuzwa ukuti kulula yini ukuthola imisebenzi, vayayithola na. Nxa kungelula inhlelo zokuziphilisa zona ziyavuleka yini? Dimbo tora mumwe mtereri zvekare va anesu chari va chari magadi
nozima magadi baba
haiwa tinofara kana muchifarao mati bata muri kupi
panapa tiri papa Durban papa paite kwini South Africa
muri ku Durban
ya
aha ma ari kubatika here mabasa ikoko.
I'm going to go to Zimbabwe. South Africa.
Aha. Saka ikoko kuri nani kama basi kune ku Zimbabwe?
Ya kuno kuri nani pane ku Zimbabwe ndakazongoitawo diploma rangu re plumbing. So far I got my own company and ndakurana.
Aha. Saka ndimwe vakuruka. Eva Vachari.
Hello.
Mkoma Chari.
Yes, Baba.
Ndati ndimi vakuruka, ndipewo basa kuplumbing ikoko ndidzoke kumusha.
Kuraro ma want to pane nguva zvinotozvino business number floor. Pane nguva number two business is down. Saka ada tak employ employee ni mungkin ia ti expensive tu.
Aisusa apana apa tino ati duri chero basa racho kana muchi funga kuti tiri goni atakurira kuma reserve ka isus
no bai dige manyo abudanga here
ah taita zvese mudara
aiwa ndikana enyu aina diako
Aiwa tinotenda mukoma chari. Saka kambani yenyu muri kuemploya vanhu vangani?
So far ndine 6.
Mune 6.
Eh.
Aha, ndeve ku Zimbabwe kana ndeve ku South Africa kana kuti hamuna rusarura ganda?
Aiwa ndeve ku Zimbabwe bodzi we South Africa muno manje wanera mudziko rawo kuti izvinota jaira kana kushanda mashandredi kuti kana kushanda tinoshanda banje we muno South Africa wane nhau yavo yekuti ashandirawo manje ane time yekuti break ine lunch time musara wo dimatuzi anongocheta matuzi asitana kiyani matuzi saka aduzo zvinoita kuti tisatora izvozvo zvinodzosera kumashure panhau iri mashandiro.
Aha, saka muda vanhu vanetsika ka.
Muda vanhu vanetsika, vanorespecta, vane discipline.
Aha, naiwa tinozvikudza. Tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma chari. Tinoshuvira kuti kambani yenyu ikure zvachose vanhu vakawanda vawane mabasa mukambani yenyu.
Zvakanaka munhu waMwari.
Aiwa tinotenda zvikuru uAnesu chari use South Africa uti yena wagraduata ngo 2015 njalo wagraduata wafunda kona le South Africa waba le diploma ku plumbing uti wavula ke ikampani yakhe kathesi ulezisebenzi ezisikhombisa. Asiyambongelake umnumzana Anesu Chari. Silomunye njalo umlaleli ecingweni. Kondiana reparunare apa.
Halo.
Yes, mkomo wangu. Mapi na mchirongwa zita ndiani?
Ndeitu kwa Munyarazi Taruwa.
Munyarazi Taruwa. Matibata muri kupi?
Iku Zimbabwe.
Kupi kwa chaka kura mkomo wangu.
Westgate Marare.
Mwarare umu.
Eh.
Koichiri Sunshine City rese kuda.
Ah. Abusina Sunshine.
Zvaga perera kupi?
Rika ya oma imkoma. Wechi digi tinongochema.
I know. Asi zvichanaka. Ko imi ma graduate rini?
2014.
Kupi?
Kubva kunasti ndaita Bcom Finance.
Bcom Finance.
Nasti Bulawayo.
Aha, saka pari zvino muri kushanda here?
Na DC hakuna mabasa kumakambani ayokuvhara mamwe. Industry hakuna. The job market yakakura compared kuti nemagraduates anobuda pagore. Akawanda anenge achiko join labor market iko kusina ma opportunities acho na market match.
Yeah, I know it's a very challenging. Saka, have you had any job since graduation in 2014?
Yeah, ndakamboenda kumwe zve temporary but zvaingove zvongoti zve contract.
How long did you work?
It was just for 8 months.
8 months. So since 2014 to 2018, you only worked for 8 months.
Yeah.
So Paris no more kurarama se.
Kutoa kwa sababu tenge sapo ni hapo wanaochoi. ngozi asakatoma kuna taimbofunga kuti gore rinei zvinhu zvichachinjawo takatarisirawo kusarudzo idzi but ine zvakazongoitikawo manje zvinhu zvaana zvakutenge zvakutoita wese
aishi ndakambotaura neimwe shamari yangu last week hanzi matsotse ese ari kubhena mari apa ndimi vefinance ka mukoma taruwa hapana dzimwe nzira kwete zeuori but dzimwe nzirawo dzamungawana semunhu ane njere so ane metsi mumusoro
nzira tinoita manje tikatarisa ikonomi yedu enezvi yatove more informalized saka ikoko ndo kwatinenge tichitotsvagawo maopportunities ikoko ndo vanhu vatinoita kutotiraya kubata nawo ukaita kunana Gazaland kunana Glenview kunana askuzana but zvimwe zvachona manje zvatinenge takadzidza kuchikoro kuti uende unoti munzvimbo iri informalized kuti uti kuda kuimplementa zvinhu zviri too formal zvinotinetsei so kunenge kwatongove kuti toita tichitokompromisa kuti tione kuti tingaita sei ukaona teuviri
teuviri
yeah.
Mane mhuri here
ndina pari zvino
I know. And zvinenge zvichinetsa kuzvopfunga nezvazvo kuti kondotanga mhuri apo ndiri wanga ndinozoshwambisa sei handizvo
ndizvozvo zvokuti onongoida kuona kuti wotanga wadyei wapfekei wozotanga wogaya kuti umwe wodyei wopfekei futi zvinogona kutinetsei
haiwa rambai muchirwisa mukoma taruva zvichanaka rimwe gore
toramba takashinga
siyabonga umunyaradzi taruva uti yena wafunda enasti wagraduata ngo-2014 ule degree kufinance kwezemali pela yivo vanto esithi va-smart ngesingisi kodwa uti wasebenza since 2014 kuze kufike lamhlanje 2018 kuti wasebenza 8 months kuphela waphela umsebenzi kwakuyicontract nje esikhatshana lanamhla kasebenzi siqhubekele phambili ngohlelo kanti bantu bakithi lingaphi lina liyasebenza na iyatholakala yini imisebenzi emathebelelende lingenwe yini sifuna ukuzwa lakini abantu esibatholayo abafuna ngabe zishoneni kuphela mandebele lingaphi liyasebenza na kalilalo yini udubo lwemisebenzi dimbotora zvekare mumwe mutereri vatawanda mutambara mukoma mutambara makadi
tiripo zvenyu makadiwo
haiwa tiripo hedu matibata muri kupi
ndiri kuno zvangu kupeter maritzburg ndiri kusouth africa
kwakamira sei
hai kuno kwakanaka chete chando chete zuva ranhasi kunotonhora ya
weather yenyu yakadhakwa kunozotonhora sei musama
inzvimbo yacho namukozva kana uri pedo negungwa hei pakaipa
yeah, ino yeah, asi ngatipinde yedu munyaya nhasi mukoma tawanda when did you graduate
ndagraduate zvangu ari 2008
yeah which department
yeah ndandiri kumapepa okunge ndichanda kumochari kumamanagement of mochari kuzimbabwe zvangu
okay saka mabasa ari kuwanikwa kupeter maritzburg uko
sofa ndakamboshanda kuzimbabwe hakuna ndikamboshanda I think it's 6 months kufidelity motor ndikasiya ipapo nenyaya yekuti mari dzatibasa asina mari dzadzasingabudi nobva ndasiya nobva ndatanga kuya musouth africa 2011 ndopa ndakatangawo kuzamawo mubatsi emaoko ndichiti pana pandaona kuti nyika yedu hatisi kukwanisawo kuwanawo mabatsiro une chaunoziva une mapepas ako hakunawo basa rawaikwanisa kuwana bva ndabvuya musouth africa koni nda kuzviitira zvangu mubatsi yamaoko
saka ikoko kusouth africa muri kushanda
so far ndako zvishanda zvangu zvapata ndakuita basa rezvama tiles ndichita huma tiles ndakuita ona indani kwa company okangu kanda kuzvishanda
vagomana ko nambotaura I think ndiva ndiva nizviya ndofunga ndirumbidza here angasara kutane company woku South Africa ko ndodzoka ndovhu monibatsira ndovhurawo yangu here vamutamba
ya zvinoita asi kuti zvinogona zvinoda be patient nokuti ihombe kuti utange kunzwa kutanga kambani nokuti kuti utange unotongotanga kutambura chose zvinotora nguva kuti uve uzikano wokutoona makastoma wokuita nokukura nokukura azvinotoda kuti uve patient zvakadero
saka yakura sei kambani
I so far ndikutaura ikono pari zvinowo ndabudirirawo zvave zvinhu zvakanakawo sokundakukwanisawo kutsvagawo vanhu vanondibatsirawo ndosiyawo kumabasa okutanga ndaitawo zvokushanda ndiinini pachemeni but ikono ndakutsvagawo vanhu vandinosiya kumabasa makuseni ini dzangondongouya manheru ndiva collectawo zviri kuitawo zvichiitawo zviri nani iri kukurawo kambani yedu
aiwa tinozvirumbidza saka vanhu vamunoshanda navo kana kuti maemployees mangani
kufanda ama in-laws 6
mune 6
ya vanda kushanda nao pari zvino
aha aiwa tinozvikudza izvozvo asi mambotaura kuti muri nyanzvi munyadze mamochari and I would like to believe there is more profit in death. There is more profit in misery. There is more profit in sickness. I know I sound very cruel, but that's just the way it is. Sei musina kutsvaga, sei musina kushandisa unyanzvi hwenyu munyadze mamochari kutovhura business in that field.
Nyakuti chokutanga ndakasvika muno muSouth Africa ndakambozamawo shuwa kuti ndiritsvage basa iroro ndakamboendawo kunonzi kudove funeral iri muno muSouth Africa kwose mwezi inonzi afpop ndakamboendawo ndikambozamawo kukandawo mapepers angu asi kuti chinhu chaindidzorera shure nenyaya yekuti mawork permit ndo yandanga ndisina ndo zvakanyanya kundidzorera shure ndichizamawo kuti ndingaonawo basa ndikanda kumafunerals akawanda akasiyana-siyanawo muSouth Africa asi kuti inyaya yekuti mapepers ndo vanoda mawork permit 1 year ndo zvakandisungira player kusvikara dzangu ndazosiyana nenyaya yekuona kuti basa randaiwana shapushapu ndakambowanawo kune imwe inonzi mungoni funeral ndikashandapo about 3 months but mari yataipuwa yanga iri shoma nenyaya yekuti basa radaishanda mozva kana uchishanda muzvitunha sa zvinhu zvinokwadza chokwadi saka ndakakurumidza kuzosiya nenyaya idzodzo kuti mari yedu yanga iri shoma salari yataiwana saka ndobva ndati zvegedzai zvangu ndiizviitirewo basawo randaiziwawo ndobva ndakatanga kuvhurawo kambani yangu ndichiona kuti zvaichinjawo zvaikwanisa kuti raifi yangu indirendei
aiwa tinomushuvira rombo rakanaka mukoma atawanda mutambara uyezve tinomutendai nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda zvikuru
lo mutawanda mutambara yena usi vambe ese Peter Maritzburg kwele South Africa n'anga pazami uti wagraduata ngo 2008 uyingcweti entweni zokulondoloza amamochari izindlu phela zokugcinela abafi ezokugcinela isidumbu so kodwa eSouth Africa uti wafika wawudinga ke lowo msebenzi wathola kwenye imochari kodwa yeyi babemholisa imali encane kakhulu engahambelani lobuhlungu lobunzima obokubona izidumbu mihla namalanga wasechiya ke lowo msebenzi wayavula ikampani yakhe yamathayila baningi ngibazi abala makampani okufaka amathayili kwele South Africa abaningi ngomkhaya bami bayaphumelela na siyakuphakamisa lokho siye phambili ngohlelo pressing forward it's a 7:30 no it's with the time change should be 8:30 now, and we still have 30 minutes remaining on the clock. We have another caller on the line. That's Klopos, or is it Klopos Matambandini? Good evening, caller, and welcome.
Hello, how are you, sir?
We are doing great, and how are you?
I'm fine.
I have a feeling that I butchered your name. What's your name in full?
Richard Klopos Matambandini.
Klopos Matambandini.
Yebo.
Okay. Muno taura, muno kuluma, you speak.
And no taura, ndiri mushona akazohara.
Okay. Matibata muri kupi va Klopos?
Ndiri muBotswana, nzvimbo inonzi Ramotswa.
Kwamira sei paRamotswa uko?
Ramotswa kuri kupisa zviri nani nhasi.
Aha. Ari kuwanikwa here mabasa?
Mabasa haasi kuwanika. Actually, ini ndiri based South Africa. Saka ndakangowanawo basa kuneimwe kambani ichibvengo nditransfera kuno kuBotswana. Pane plant yandiri busy nayo kuisa magesi yebhekari inonzi Bolax. Saka extenda bhekari yayo, saka ingori project kusvika muna March.
Oh, March next year.
Kuisa magesi na. Yes. Ndokubira hangu kuSouth Africa, ndokwandiri busy.
Saka muri nyanzvi munyadze magesi.
Ehe, tinobata moto chaiwo chaiwo.
Aha, maga graduate rini?
1998.
I'm sure from ever since Matuani Mabasa Gawandaga, you've worked many jobs.
Yeah, that assistant a lot of companies in Zimbabwe. Shanda, it was just for 2 years. Zimbabwe Sugar finally is Maharare. Kapirao contract, nakuda amahari zaidi sinda chafambi shakana kati, bata buda wapu nanga wapu South Africa, leo bata kambo shika wau kambo shanda ku railway, yeye South Africa, just for 3 months ni na wewe mampe pata nchi na wake permit, ikaapa kambo na shule temporary permit, kambo sainza ku Anglo Platinum, ku Asian Bank, ku Mine, 1 year. Rikapera nekuda kwemapepa kusvika tazviwana mapemiti ekutanga ndopa takazotombowana basa ranga riri nani kune imwe kambani yemagetsi ndikapusha for almost 7 years ndiri ukoko ndikazobvawo ndakuzedze kusimutsa kambani yangu ikamborana but nekuda kwei foreigner amabasa acho anga akunetsa kuzvimatenda zvataiwana kumunicipality zvanga zvakunetsa kutswani vanga vakuda zvinhu zvakawanda saka zvanga zvakuziringa kuti tinoda vanhu vane ID zvikazodai zvikazodai kusvokera ndaona kuti hai kuti udzokere kumusha hazviiti ivanangotsvaga kuti kambani kwakudzokera futi mukambani tingotange kushandira vamwe varungu saka ndo vandinawo pari zvino izvi
asi kuri kushandika
nhau yemapemiti ataka applya since last year November hasati abuda marisiti tongori nawo saka pari kunetsa hatichazivi kuti mapemiti achabuda here haachabudi saka kuti ufone kuhome affairs kwai vanongoti it is still pending takaiona application yako tichakutumire message up to now it's almost complete 1 year now takangomirira mawork permit saka hazvine zvakunetsa manje ukabinde kumusha paunodzoka upiwa madei but you know apa slip zvinobva zvanetsa futi.
Aiwa, murambe makashinga mukoma wangu, mushoma permits acha vachamagadzirisa ari munzira.
Tinongotarisira kudaro but kazhinji home is best state tarisira kuti zvatakauya tikamhanya tikavhota zvikaendawo nepamwe ai tarisiro manje kudzokera kumusha yako netsa.
Kuvhota makadyiwa nevhoti mudara.
Kuti kudaro.
Ndo zvari kutaura ndo zvakataurwa ne dare re constitutional court.
Aiwa, izvi hatina kuvhotera kudare zvese.
Na, asi. Kwa
hiyo chakazita kuti dari ripindire chii. Isichakangovhota zvikaverengwa, kuti dari raizokwana pasi apo, isichakangovhota nemunhu watakavhotera tomuziva kuti uyu ndiye akahwina, kuti dari rinokwana pasi apo.
Na, hanzi. Aiwa, aiwa, tinotenda mkoma Klapos, murambe makashinga mkoma wangu.
Aiwa, tijaramba shakashinga, tinotenda, nasi mazogonawo, kwete kuramba mongofonera munhu wani, zuwa nezuwa, tinoterera kubvati chitanga chirongwa ichi everyday, but kufonerwa chaiko, kunonetsa, kunonetsa.
Ndine urombo mkoma wangu, asi, henceforth, going forward, moramba muchititumira namba dzenyu pa WhatsApp nenge tichizomufonerai mupinde muchirongwa.
Aiwa, tinotenda.
Okay, thank you so much nomzana Klaphosa Matambandini usebenza kwele Botswana. Okwamanje ulomsebenzi eBotswana kodwa yena ubhese eSouth Africa lapho kule company ayisebenzelayo. Kodwa othoka manje useBotswana lapho afaka khona amagets kwenye inkampani. Umsebenzi wakhe uphela ngoMarch kona le kwele Botswana. Abe siyaphenduka ke kwele South Africa uyaqhubeka ngomsebenzi kodwa ukhala ngendaba zama permits uthi sengiyakhishwa manje. Uthi wa apply njengabaningi kodwa kakezwa impendulo from ugatsha lwe Home Affairs. Silethemba kuzamlungela. Uhlelo luyaqhubeka, uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje sikhuluma laba eqeda izifundo ze college, university kodwa imsebenzi dololo. Abanye bayasebenza kodwa abaningi bathi hayi akulula. Abanye zindaba ezinhle sebela amakampani abo. Lwazwila majaha amabili athi ase South Africa. Bala mankampano mwenye utu kacha bantabangu 6 la omunye uti ukacha bantabangu 6. Siya kubonge la logo siya babonge la laba balisa. Silo mwenye njalo umlalele kwenye ni koti nani paru nare hapa. Halo.
Halo magadi zeni.
Tiripo edu mkoma magadi ni.
Taka simba zini kuri seko Amerika.
Na kuri bo chando kupisa chete guno. Halo muripo e.
Oh
Cape Town kwa mira sei.
Chando ni nepo atauda to pepere swan.
Zaka chando chaku mutazi zaka kutambira mugungwa umu.
Ya mugunga musi kutambirika takambo timbo tiza wana mjarangwe na kumusha kutimbo ya tambe mbura ya jara
mkwena iwani kika mugungwa
ataka tiza kumusha
saka kwa amira se mkoma Samsoni ku South Africa aripo ere mabasa.
Mabasa kwa kaipa mkuma taji chombo kumbira watu tijai mjarangwe na wadzo sera mbuzi kumurizu wadzo.
Gwenye mbende zavo kae, inga waka wina?
Wana wina waka bira mjara wedu, but gati ono tuwacha bira futi ikonome, rezigo trungo ona wanengi wa shingo nye panana mtuli nyuwe, wanongo patana wa mwacho wa shingo wa regi, katishu mtu watu shirumbo fambase.
Inga dare rakataura wani kutai wa chinundecha ngwena ichi yaka wina zvine mutsindo uye zviri pachena.
Mkoma zvingaita pachena muna singataura kuti auina nemavhoti mangana hatishi kuziva kuti vangwena vakahwina nemavhoti mangana.
Zvakataurwa wani mukoma Samson.
Andina figa ina ndito izina ango dzoti waka wina ne 41% ne 51%.
saka pari zvino muri kurarama sei, muri kushanda zviri kufamba sei?
haingori kia kia mkoma wangu hauzoshai uyo zakuwe chikafu but haupenyu urupu wadu jenzi ya hii kukwe hii gomera tiripo kudo na tishimuka ukosura nekuchira jake
tambo taura newa mwewa viri ku South Africa kuko vanga wa chitaura kuti va vakambo tatarika wasi mumwe andofunga ni mkoma anesu chari e, na mkoma atawanda na mtambara if I'm not mistaken vanga wa chitaura mbo tatarika asi vane makambani avo e, achiri kutanga au asi anza aiwa e, tiriku kia kia zuru kufamba
ya unambo kia kia bati zizaro ze mtu atavita zogu nambo kumanyisa mawiki apera zakatombo mosha ma business ya wamo wanusaka kutoka na waka batia ura mawoko kana zango tanga zaogu zoti hone ngori pa zero start
andi opa ni dambu zigo ipa hapo
ya sasa kunge uchita business kumba zirina nedani kita business ushiri kumba kwa kumanji wanongo mukawa kaputsa kana ungo mukawa unawa mombe unawaka wano waka matanga au kumbira kusa mombe zako mangwana ufuma upanduka watu mombe ndeti ya
aiwa tinotenda ne kupina mchirongo wa mkoma Samson tinomushuvira rombora kanaka
ya to kushuvira rombora kanaka ku America uku
aiwa tinotenda zvikuru
ya to kuna zungu sanga na orime gureka na nyika ya dia tisunungura
uongwa ndiro ratino shuvira izozo
ya moani maniraka na
ok same to you thank you so much Samson hige lapo usi tinte ese kapa e South Africa ya kara gelinsizo haiti hai into kas khambi mpela utu pila wakwe kia kia I'm Zimbabwean. I'd like to believe everyone knows what kia kia means. Kia kia kujingiritsa esindebeleni bathi yahlanganisa yabamba lokhu bambe lokwa. Iyo indlela abantu abanengi abaphila ngayo. Sikhangeleke ekhasini lethu le Facebook ele VOA Shona bayaloba lapha balaleli uRichard Moyo uti yena chirongwa chakakosha ichi Studio 7 tinoti mwari akuropafadzei nevechidiki vose chero basa richinetsa muZimbabwe nokuti vazhinji vari kutengesa nokuva mahwindi aiwa tinotenda mkoma Richard Moyo and there is Samuel Semi Zamatira Hanzi, we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe vakataura wani mkoma Samuel ve ZANU-PF zvikanzi tichakutongai kusvikira madongi ameranyanga saka if you are saying we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe maybe you won't do anything the rest of your life. You better change your attitude now. Anzi zwe utapua gwenzi. Uyaloba laila pana uti. Ko vanga wana mabasa sei. Ivo vaga peza kari. Vasati vama wana mabasa acho. Good pointer there from tapua gwenzi. He's asking. How can those who just graduated secure jobs when there is a backlog of thousands of other graduates who are still waiting for jobs? Moving forward, we have another caller on the line. Good evening and welcome, caller.
Hello.
Hello, Mtereru, wakati yako? Aiwa, tinofara kana muchifara?
Tinofara, mimi kuri fika muri koko.
Na, kuri bostere, kitiri kufota kuno kunasi.
Mimi kufota?
Ongo.
Ala, kikwini muri nani kwa kubili dhise kwe duko.
Koko yuko adiri zero ere. Dare raka tonga wani kutai wazwi, zaka ito apachena isu.
Ah, ndo shoku nyepa. kakubere kwa bindo shu ubiri bziro
mrugu daru
hee
aiwa zvichanaga saka ndikutaura nani apa
Modesta Karenga from Pretoria South Africa
Modesta
yeah
okay saka kwamira sei Modesta ku Pretoria uku ari kuwanikwa here mabasa
yeah zvine kutinga ndikava sekira kunzvimbo 40 mabasa tichanda but tachikumbira I'm not going to be able to get a little bit of a
Pa hotel.
Yeah.
So muruku taura ne vamwe vari kutengesa miviri. Muruku zviona pa hotel ipapo achibuda vachivamwe vachipinda vamwe achibuda vamwe achipinda vamwe achibuda.
Chiri chine vana kumusha azvakaoma. Ava bereke hapana zvavari kuona inhamo. Zvakaoma. I was able to get a little bit of a
Vamwe vacho vari kuita mabasa asina maturo iwaya. Munhu acho ukamupa basa vamwe vacho kwete vese. Munhu acho ukamupa basa anotoriramba basa racho. Akutoda zvemustreet imomo. Handizvo here?
That's true. Nekereresa dhozi vamwe vacho vatomudza kuti basa kwedu kune mumwe munhu akauya ari guest basa rida munhu mumba. I am not sure if I am going to be able to do this.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa Modesta Taruvinga. Samuri kuenda here kuZimbabwe pa Kisimu apa?
Ya, ndikuzvara muzwa 15 December ndenda kuZimbabwe.
Muzwa 15. Kumba ndekupi chai?
Masvingo.
Masvingo uko.
Ya.
Ndine shamari yangu inonzi Davidson Mudzingo yekuMasvingo. Manje ipapo ndarasika manje ipapo hanza ndambosvika okay haimwe zvamari yangu zvatadzidza tese ine mukurumbira inoita zvemafirimu mumboiona pama pa SABC inombobuda ichiita ma interviews imo. Inombobuda apa neapo pa SABC. You know, he does my documentaries, my movies, saka here and there vanombomficha ipa.
Mutu wako mana itai basa rambaye mchungu driver matraki mchungu tamuru kumusha.
Ayu andiso zwaka kosa izo zo. Tinote na shukuru negu upinda ya mchirongwa Modesta. Thank you so much. That's Modesta Taruvinga the calling us from Pretoria. South Africa, awia kala lunto mbazana. Uti ogwe nziwa ngabantu anavekaya agubonayo epitori. tabanengi mani sebe atengisa imizimba. Angazi ikuswela imsebenzi, kumbe ikuswela nje ifocus, kumbe ikuhlangene. Kodwa impilo elengozi enkulu leyo ukuphila ngokuthengisa umzimba. Minengi imikhuhlane kulezi nsuku. South Africa very violent, you know, country. Yiloba yini iyenelisa ukwenzakala kuwe. Lokuba, you know, ukukukhipha nje ukuba nguwe kwakho nxa ususenza imisebenzi enjalo. Biyahlupa kuyakwehlisa isithunzi. 10 minutes before 9 o'clock. Sithathe njalo omunye umlaleli. Good evening caller and welcome. Hello caller. Hello. Ukukhanya lukumile luqamukile ucingo lomlaleli lapha angazi ukuba nangubani kodwa silabo abaningi abafuna ukungena kuhlelo badinge mic sikhulume labo ekhasini le Facebook njalo siye kuviwe ishona kuviwe indebele amboni lutho lapha angazi amandebele njengokusho kwami earlier angazi kumbe linalila nkinga imsebenzi liyayithola yini ikho lingasihluphi kodwa ngiyazi akusilo qiniso lelo phakamelani elani phezulu lifone kumbe lisifakele inombolo zenu kuFacebook kumbe kuWhatsApp sizwe izitori zenu base mother banda. Okay, we now have another caller. Good evening caller and welcome. Ai, what? You know, Faram, go mangu, ganamuchi farao.
Nani.
Simu zain zui, bichana. Ma, te bata murigubi.
Ndroku kubata ndroku maronde.
Kumarondera, guava zulu go. Guri say.
Ah, fata nito go, mabasa kuna go.
Mabasa kuna. Maka graduate arin.
And I need 2 years, another graduate.
Money 2 years.
Yeah.
Aha. Mune degree gana di diploma re.
Ne diploma re marketing.
Marketing.
Yeah.
Aha. Saga parish no muru shanda irigana with the muru kiaki.
Ah, tungo kiaki a masi tungo labels, but I need a gram.
Muru kiaki a se.
Ah, it is a important for the vendor thing that I think is a flea market.
My flea market?
Yes, my flea market. The thing is a flea market.
Ah, okay. Saga, Pamwezi, Mkoma Solomon, Muno Gona Kuana Marie, Negu Tengesa Gomerwit.
Ah, it's nearly my 400 grand.
400, 300.
Yeah.
Renti mogo badara mari gana uti mune imba in?
Ah, renti improve ma 1 something 1 2. Because me share my table.
Aha. Saga irunya so balance iri mariacho.
Ah, it's balance because in the myself much in the profit and go on at the period of single my good.
Mhm.
Yeah.
Amsad mambo funga here neku neku tsaga mari kuma banki ku hurumende mumbo tikudzembisana business yenyu. Mumbo bva pamsika ipapo and try and diversify.
Anda kambo try to apply mari na banki tsimu direct that is money that dire mari that is money.
Vakati chii vanhu vekubanki vacho?
Vakati ndomira izvi kana kuti ndakapfuura kana ndinopata after 2 months, 2 months dzake dzakapfuura izvino dzato
sabuda hapana.
Sabuda hapana, zvino zvimari hapana.
Oko dzimwe shamari dzenyu dzakaenda kuchikoro dzamuri kuziva dziri kurarama sei?
Hapana, dzakangosvikawo mumageto varingotenderera.
Ngoswerawo vachikiyakiya?
Ya, vachikiyakiya. Vamwe ndovazara mumanichenja angotengesawo mari masikiti.
Ko mari yacho vari kuiwana kupi?
Valinki kuwana mari hamene tonaona kubva pane vane mari dzakawanda ma.
Ndambovaona gore riya, you know, like last year, you move around muma streets, Harare, Bulawayo, you find munhu akabata zvidhina zvemari and mubhanga hakuna mari. You're like, what the hell is going on? Pakaipa mukomo wangu. Saka zvii zvamungada ku ndapi mashoko amungada kusvitsawo kune vakuru vakuru kana vakateerera pari zvino?
Vanokurudzira ngavabatani varonge zvimwe zvinhu zvaendeze mberi zvari zvimwe zvinhu zvavo.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa angu. Koma Solomon kumarondera uko?
Zvakanaka, tinotenda wei.
Awe, kuruma ake lapo Solomon osithinte semarondera. Njengaba nemuyakhari kuti hayi imisebenzi tololo kayitholakali. Uti yena ule diploma kumarketing. Kodwa imisebenzi uti kunzima. Ngokunjalo wavula ke okuyistand kwakhe esupermarket lapho athi uthengisa khona okuzimpahla amayembe, you know, ngamabrokwa this and that. Iyo indlela umlaleli uSolomon ke aphila ngayo. 3 minutes before the top of the hour, if you can squeeze in one more listener, then we will be calling it quits. Those who might not know, today across the United States, people are voting for members of parliament. They call it the lower house or the House of Representatives. They are also voting for members of the Senate as well as governors. So zindala zombili asazi kuvana iyo zala nkomoni and mapato acho ari kukwikwidza bato guru rema Republicans rava Donald Trump nebato rema Democrats ivandla pela linga mnumzana Barack Obama. Okwamanje sikhuluma nje itale elikhulu ele Senate, itale laphezulu likuma Republicans, lilawulwa ngama Republicans. Itale le House of Representatives elaphansi lilawulwa ngama Republicans njalo. Asaza ama Democrats azathola yini? And let's go to our last caller briefly. Caller, good evening and welcome.
Maswera Seven.
Taswera maswera wo.
Taswera.
Yeah, hey. Go pachi dimbu. Maga graduate rini?
Ine angu hadina kungo graduate. Ndakango to gumira form 4 zvakatongo oma.
Aha.
Katongo jamba boda. Tika uya ukuno kukamboshanda kuma prazi. Kwa tiri kuno kuma prazi.
Kupi ku South Africa?
Ku South Africa kune kune maprazi. Question kene ma graduate.
Aha, ire kubatika ere mari?
Unoibata asi, unoibata nemusevedzi varingobata zvokumhanya.
And I'm sorry we'll have to leave it there. Winneta Batisai. And this is it, Zimbabwe. Thank you so much for listening. Let's make another date next week. Same time, same platform. And with yours truly, good night, Zimbabwe.